Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbo vemakomishina eZimbabwe Media Commission pamusoro pebiri reZimbabwe Media Commission iro ravi kutozewa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Dweko Sivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Saka ndavati nini ngavandiratidze mukati meStanding Rules and Orders kuti ndepapi panotaura kuti ZANU kana kuti any member of parliament anogona kuti ataure kuti nhasi handisi kuda kuchewa na chair uripo vakapashaya. Vati vapashaya vati haisusu ndizvo zvatiri kuda chete izvozvo, nhasi hapana musangano uri kuitika. Ndaedza kuvaudza kuti noti nevanhu vatashedza vatofanira tisangane navo secommittee, but vativo havana committee, hapana musangano unoitika. Saka nokuda kwaizvozvo ndazobva ndati nemusangano ngaubva wamira.
Vasi vanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi. Vati vamisa misangano yese yekomiti iyi kudzamara vatungamiri veparamende vagadzirisa zvino.
So we don't want to titi embarrass ourselves as a committee. We have got a decorum, we have got our own integrity as an institution. Saka nokuda kwaizvozvo nda cancela. Next week we are supposed to look at community radio station policies muswa 3 nezakras, ndato cancela futi musangano wacho iwoyo. Saka ndichamirira kusvikira utungamiriri weparliament waratidza kuti no, mutemo wakutedzerwa muparliament. Kana mutemo wakutedzerwa muparliament tichatanga kuita zvakare basa reparliament, but pari zvino hatisina zvokuita, takungomira kusvikira zvinhu zvanaka.
Imwe nhengo yekomitii kubva kuZANU PF vawebista Shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaenderere mberi inyaya yekuti nhengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri hwavamunangagwa.
So ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchiti handivendi nobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino, ko unogono uya wozoita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yavamunangagwa, chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa navamunangagwa? Zvorevaka kuti ka zvinenge zvave kusawirirana.
Imwe nhengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ave kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuitwa itwe dialogue semaonero angu, nekuti matambudziko ese medzisiri yacho ihurukuro. So pakaitwa genuine dialogue inosanganisira vari kukakavadzana ivavo, zvingabatsira kuti pamwe wazobude nepfungwa yekuti toita sei kuti nyika ende mberi.
Nhengo dzeZANU PF dzave nemasvondo maviri dzichivhiringidza misangano yemakomiti anotungamirirwa neMDC. Nyanzvi yemutemo zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku vati ZANU PF iri kukanganisa chose, uye nhengo dzeZANU PF dzinofanira kurega paramende ichiita basa rayo. Vati hapana chakaipa pane zvinoitwa nenhengo dzeparamende dzeMDC zvekubuda mudare kana vamunangagwa vapinda kana kurega kupinda mudare kana varimo, vachiti ndo zvinotarisirwa kuitwa nebato rinopikisa. Rimwe Gweta vakudzai Kadzere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeZANU PF dziri kutyora mutemo.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbure remutemo parliament inozvimirira yega, yakasiyana neexecutive. Executive ndo yatinoona inenge ine maminister na president. Parliament pachayo ibato rehurumende rakazvimirira rega. Saka kuti ma MP ezanu ataure kuti anoda kuti ma chairman emacommittees anotungamirwa neMDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiwa izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishandanisana neZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nenhengo dzeparamende dzeZANU PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
ZANU iri kupopularaiza nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose, kuti muZimbabwe parliament committee system haisi kushanda nenyaya yekuti vanhu veZANU vagwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo MDC aureko kunaizva munangagwa. Saka the legitimacy crisis haichangowanikwa kuexecutive leadership yenyika, yawanikwa futi kui ku parliament.
Dr. Rwanya vatise maonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa na vaNelson Chamisa vataura nepauviri wavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende Standing Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho, sezvo nhengo dzeMDC dzabuda musangano uyu dzichiti hadzibvumirani nedano rangi rave kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda yange yave kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.